chino chambira nemufaro mutongo wapiwa nedare zvinofarawo kuti vanhu vambova nekugashana nechikonzero chekuti anyore kuti dunhu rinonzi muri kutamisa kubva ipapo vanhu vanenge vakavaka misha yavo vane minda kunenge tinoti adaptation vanhu kana vagara munzvimbo kwenguva yakareba vanenge vachairira kurarama kwavo vachishandisa zvivarikwa zvemunzvimbo imomo saka kadzi tirikufara nekuti inopawo hurumende mukana wekuti ifundisise kuti zvava kuda kuita izvi zvinoratidza hurumende ine rudo nevanhu here nekuti vanodzinga vanhu kuti vaone kurima sora remombe saka tinotenda kuti tapiwa mukana wekuti hurumende ifungisise uye kutiwo vanhu vekuchirongwa vacho vakwanisi kutaurana tachi zvavo vaitewo chisungu chekuti havana kwavari kuenda vanofanira kuramba vakachengetedza nzvimbo yavo nhaka yavakasiyiwa nemadzitateguru avo.
Chii chaizvo chamanga muchipikisa imi sesangano pakatanga hurumbende kuita urongwa hwekuti ibvise vanhu vekuchirongwa?
Isu takakachamadzwa nestatutory instrument yakapabhishwa naminista welocal government vajulai munhu musi wa 26 February vachiudza vanhu vekuchirongwa pakuti vanofanira kutama iko zvino nezvinhu zvavo zvese vobva kuchirongwa vasingaudzwi kunzi vari kutama vachiendepi uye kuti kwavari kuenda kwacho kwakavakwa dzimba here kune minda here yekurima mvura vanenge vachiiwana kupi kune mafuro here zvese zvazvina kutaurwa vakangonzi chete bai saka isu tiri kuti zvivajurai mwoyo zvavakataura zvinorwisana nesection 74 yepumbiro womutemo wezimbabwe ndinotaura kuti hakuna munhu wemuzimbabwe anongodzingwa pamusha pake kana kuti anongopanyirwa musha wake munhu iyeye ari kupwanya kana kudzinga asina kuwana mvumo yekudare rehigh court so tiri kuti zvavakataura izvi zviri kurwisana neconstitution nekuti havana kutanga vaenda kukoti kunopiwa mvumo yekudzinga vanhu vekuchirongwa ndo zvatiri kupesana nazvo saka tiri kuti vanhu vekuchirongwa vane kodzero yekugara munzvimbo yatingati inhaka yavakasiyirwa nemadziteteguru avo hakuna muzimbabwe anofanira kutorwa munda wake nenyaya yekuti pane kambani inoda kuuya kuzomaina kana nzuri inoda kuuya kuzorima huswa hwemombe sezvekuita ne10 day ndo zvaakaita kuti tiende kumatare edzimhosva kuti tiprotekte vanhu vekuchirongwa kubva kuna vajulai mwoyo.
Iyo hurumende iri kuti izvo ine masimba yekusendeka nzvimbo dzakadai kuti dzishandiswe munyaya dzebudiriro muri kupikisana nayo here padanho rayo yekuti izvo ine mvumo yekuita zvayakaita?
Hongu tiri kupikisana navo ndosaka tagara tichitaura kuti pariamendi yezimbabwe iri kukosera nechikonzero chekuti mutemo mukuru wenyika haisi Communal Lands Act iri kushandiswa navajulai mhoyo yemuna 1981 takaita constitution itsva muna 2013 mushure mekunge taona kuti constitution yekare nemitemo yekare zvanga zviri kurwisana neindependence yevana vezimbabwe vari kuti takasununguka kubva kuutsvinyi saka mutemo wekushandiswa navajulai mhoyo Communal Lands Act mutemo wakaupgradewa kubva ku-1951 Land Husbandry Act yeutsvinyiriri inopa hurumende simba rekubvuta vanhu minda yavo saka tiri kuti mutemo iwoyo uri kurwisana nesection 74 saka hurumende iri kuzvinyepera kuti ine simba ndikati vajulai mwoyo vari kuzvinyepera kuti vane simba rekungonyora kuti vanhu vakati ipai ipapo ndaakuunza nhingi but mashoko avo achirwisana neconstitution yatinoti iyo ndiwo mutemo mukuru wenyika saka hatiteereri statutory instrument inorwisana neconstitution yenyika.
Vamaguhu, takaona zvakadai zvichiitika zvakare kuvanhu vekwachiyadzwa pakambonyaya iyi ikambopinda mumatare, asi takaona hurumende ichibudirira mukubvisa vanhu munzvimbo yaida kuti mucherwe mangoda. Chii chichaitadzisa rwendo runo?
Pakaitika nyaya yekwachiyadzwa panga paine dambudziko rekuti kusagara pari zvino nyika yese yeZimbabwe iri kuti kwete kunyaya yedisipresidenti chechipiri tine magweta ndofunga pane makoti kesi matatu iko zvinezvo afaiwa panyaya yechirongwa saka hurumende yakufanira kuti injere ifungisise kuti inoda dendeiri kambani yevanhu vangavo vatatu kana vashanu kudarika 12,000 citizens vekuchirongwa vari kuda kudzingwa kuti parimwe huswa saka presa iyoyo neruzivo rwekuti kunyange vari kumount darwin kunyange vari kupikita vari kunzwa maungiro esu kuitika kuchirongwa zvinoita kuti kunyange presidendi venyika vamunangagwa chaivo vafungisise kuti kana vachina mavhotsi evanhu muna 2023 vanofanira kuita madecisions anoprotekta vanhu vemuzimbabwe nekuti oath of office yavanotora semutungamiri wenyika ndewokuti vacharemekedza bumbiro remutemo wenyika chechipiri vachaprotekta macitizens emuzimbabwe saka tikaona purezidendi naminista vaakubatsirana kubvarura constitution nekutyora kodzero dzevanhu then tinenge taita dambudziko guru
imi semasangano anorwira kodzero dzevanhu tisingatarise nyaya dzemumatare munombogarawo here pasi muchionesana nehurumende munyaya dzakadai
pese patinoona mukana tinotaura nehurumende kuti nyika inzvenyika vanhu vanenge vachichengetedzwa nemutemo vanofara kuti tiri mazimbabwens hurumende yedu ndeyedu ihurumende iripo kutichengetedza kwete kutishungurudza saka zvinhu izvozvo pese patinoona mukana mumaconference kana kwatinokokwawo tinoedza kuti hurumende irangarire kuti chinangwa chavo che